Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro kana kavatereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wechitatu Gumiguru 16 2019. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti nezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tangorava manepeva nemajuru ndozvari kutotibetsera nekuti kutenga zvinoda mafuta zvatova dambudziko kuno. Kana mbeu yacho kuti uitenge inesvika $300.
Zimbabwe yotarisana nenzara inotyisa zvisati zvamboitika munhoroondo yenyika.
Ndavativo ndinoda kuti ndigadzirise panel inoongorora nyaya idzodzo ichiita kuti vanhu vagone kuwana kwekutaura kana pane zvaitika zvisiri, uye kuti ivo vazivewo kana kune chiri kuitika vokurumidza kuzvigadzirisa.
Bato remDC rinotungamirwa navaNelson Chamisa nhasi raumba chikwata chichange chichiongorora nekugadzirisa nyaya dzeuori mumakanzuru emunyika pamwe nekuvandudza mabasa evateedzeri vavo vatatu.
Tanga tichifonerwa navanhu kana kutumirwa maemail nezvarazvo muZimbabwe zviri muSouth Africa vachiti pega pega panoitika dambudziko. Tinongokuonai zvikuru kumatv nokungokuonai manispepa kana kumaredhiyo, asi nyaya chaichaiyo kuti titi Zimbabwe menyere kuti munobatsira chini kana maleaders eZimbabwe pane nyaya chapuya pamusi kupapinda.
Chirongwa cheZimbabwe Diaspora Foundation, icho chichabatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa munguva dzematambudziko, chinoparurwa munyika iyi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vanosvika mamiriyoni manomwe nezviuru mazana manomwe kana kuti 7.7 million vakatarisana nenzara inotyisa muZimbabwe, apo pasi rose ranga richipemberera zuva rekuwanisa vanhu kudya kwakakwana kana kuti World Food Day. Mhemberero idzi dzaitirwa kuGweru nhasi, uko kwange kuine vamiriri vehurumende nevemasangano anopa rubatsiro munyika. Sangano reFood and Agriculture Organization kana kuti FAO rinoti vanhu mamiriyoni mashanu nezviuru mazana mashanu vakatarisana nenzara kumaruwa zvikuru mukutanga kwandira kusvika kurume gore rinouya. Asi kubva mumwedzi uno kusvika muna zvita, vanhu mamiriyoni mana nezviuru mazana manomwe ndivo vanoda rubatsiro rwezvekudya. Imwe ongororo yakaitwa nesangano reZimbabwe Vulnerability Assessment kana kuti ZIMVAC inoratidzawo kuti mumadhorobha mune vanhu mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri vakatarisana nenzara inotyisa zvinonzi hazvisati zvamboitika munhoroondo yenyika. Ongororo iyi inoratidzawo kuti nzvimbo dzakaita seNorton neEpworth ndidzo dzine vanhu vakawandisa vakatarisana nenzara mumadhorobha. Nzara inonzi iri kukonzerwawo nekusanaya zvakanaka kwemvura mwaka wapfuura, uye kudhura kwezvinhu zvichikonzerwa neupfumi hwenyika husina kumira zvakanaka. Mitengo yezvinhu inonzi yakakwira nezvikamu 40% kubva muzana, zvobva kuti vakawanda vashaye chikafu. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata vamurawa Sibanda vekugokwe avo vati nzara yapfunya chisero munharaunda mavo.
Kuna kugokwe Blessing kwakaoma. Kune nyaya yekuti kana usiri anawashabhuku kana unoziva kuti wanga uchidyira bachodiki hausuwani.
Saka anenge achipa chikafu ndiani apa?
Chikafu tinouya nakanjera wozvisukubhita kumashabhuku. Mashabhuku ndootozitaidza vanhu vokupa kuti uyu ndewangu uyu hasi.
Vanenge vachikupa ichii chaizvo?
Vanotipa Chibagwe pamwemo musati 42 families toangura kubuda 5 zimapori. Saka ivo votora zvavo zvavanoda imozonsiyanai zvasara.
Hakunawo here mamwe masangano akazvimirira ari kupawo vanhu chikafu munzvimbo yenyu?
nzvimbo medu yene hamusati mapinda munhu akaita saiyeye kudhara kwavanongosha zvemagurupu vachinyoresa mazita evanhu okuti tira kuzopa mbusi mombe iye nezve hakuna.
Gore rapera vanhu havana kuukohwa, zvakamira sei manje?
Zvirungoedzano zvongoti pakuroraramisana kwokurarama pautu unouya navamwe here uri kurarama sei navamwe, ndobva unogona kungowanawo munhu anokubatsira wokutiwo huya uite basa iri ndigokupawo pakati chero riri galoni unogona kungotevenzera maeka maviri zvirokutiwo ndione dambudziko.
Zvino vana vari kuenda kuchikoro here zvakanaka kana kuine nzara yakadaro?
Chokwadi pane mawebhe yakatozopedzera ikaita chikafu chenobva chitoro chedu chedhororo chakapuwa tirita zvokuti tikwanise kuraramisa vana vachipikirwa chikafu kusati vanozvionera.
Imi mune mhuri yakakura zvakadii?
Ini ndine vazukuru vangu 7 nemwana 1 wangu lasiboni wechinai.
Tinenge taakupinda mune mumwe mwaka wekurima, muri kukwanisa here kuwana mbeu nefertilizer kuti muugadzirire zvakare kurima mwaka unoyu? Zvakamira sei?
Ndiri kunedza hama yangu tani yakanzi ya 4000 mutengo yacho ndoyaita muramba mhuru kuno erotuga tichaizivi kana muriwo tangorarama nembeva nemajuru ndozvakutotibetsera nokuti kutenga zvinoda mafuta zvatova dambudziko kuno. Kana mbeu yacho kuti uitenge inezvita $300 zvinoda kuti murimi haakwanisi kuafodha kuwana mari iyoyo.
Ko mbeu dziya dzinombopiwa vanhu dzinenge dzichinzi kudzepresidential nana komanda agriculture hamusi kuzviwana?
Chokwadi, zvinhu izvozvo zvinotoitwa mumagurupu kuna magold trust nevamwe vanenge vachitangawo masinguru anenge akazvimirira hakuna kudara kwevanhu vakatanga kare. Zvinongobuda ipapo kudara kwekutoti waberekwa nemunhu anenge ari mugold trust wakatanga kudhara ndiwo kwaanogona kuwanawo imbukisana.
Munzvimbo menyu munorarama nekurima chii chaizvo?
Munombo tinorima nzungu, nyimo, mabe, mhunga asi mabhaya manje ari kutenga atingodzingirirana nezvusha. Saka mari yacho kumutengo unenge uchikwira kuti weshuga, mafuta akuita $45. Saka mari yacho kuti ibatise inodori dambudziko vanodzingira nebhageti iresi.
Vamura waSibanda, mugari wekugokwe, vanga vachitaura vari parunare kugokwe kwakare. Bato guru rinopikisa munyika remdc inotungamirwa naadvocate Nelson Chamisa nhasi raomba chikwata chichange chichiongorora nekugadzirisa nyaya dzeuori mumakanzuru emunyika pamwe nekuvandudza mabasa evatedzeri vatatu vavachamisa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutauriro wavachamisa Dr. Ngululeko Sivanda vaudza vatori venhau kuti chikwata ichi chichange chichitungamirirwa negweta rine mukurumbira munyika advocate Tavani Mupofu, uye chaumbwa nekuti vachamisa havadi nyaya dzeuori. Vati vachamisa vanogaraunzwa kuti kune uori huri kuitika mumakanzuru, nekudaro vanoda kugadzirisa dambudziko iri.
Saka vativo ndinoda kuti ndigadzirise panel inoongorora nyaya idzodzo ichiita kuti vanhu vagone kuwa nakwekutaura kana pane zvaitika zvisiri, uye kuti ivo vazivewo kana kune chiri kuitika vokurumidza kuzvigadzirisa.
MDC ndiyo inotungamirira makanzuro akawanda munyika yose, uye vaSivanda vati dzimwe nguva vanonzwa kuti makanzuro ebato iri anokanganisa basa mushure mekuudzwa zvekuita nemakurukota ehurumende ayo anobva kuZANU PF. vaSivanda vati chikwata ichi chichange chichishanda nevagari mumakanzuro ose ari munyika, uye vachamisa vachatambira nekuita zvinenge zvabva kuchikwata ichi.
Tinenge tine manhamba atinoti mahotline atichapa vanhu kuti vanogona kufona chero nguva dzipi vachitaura kana pane zviri kuitika zvavasingafariri kana kuti zvisina kumira zvavanofunga kuti zvinomira zvakanaka. Izvozvo tinofunga kuti zvichabatsira kuti tizive zvakawandisa zvinoitika zvinenge zvichitadza kuzikamwa. Utungamiri hwepanel famba uchitaura nevanhu, uye vanogona kuti kana vaona kuti paitika mhosva vodzoka kuna president Chamisa kuti aiwaka pane munhu wenyu wakanganisa zvakati, tafunga kuti anofa tinofanira kutenderwa kutora danho rakaita serino iri. President vari kuti panguva dzese vachaurirana naizvozvo.
Mukuru wesangano rechitungwiza Manyame Residents Association vaMavela Skumalo varumbidza danho ratorwa neMDC vachiti zvakakosha kurwisa uori matunhu anoshanda ari pasi pemakanzuru.
Saka tinofara chose kuti zvatora hazvo nguva yakareba kuti danho iri ringe richiitika. Asi kuitika kwaro ikoku kunounza hope, kunounza tariro kwatiri sevagari kuti zvichida zvingaitawo kuti mafambisirwo anoitwa mabasa mumakanzuru edu ange asina huori kana chioko muhomwe mukati. Zvakarewo tinotarisirawo kutiwo tikagadzirisa upenyu palocal government level, even wokucentral government vanogona kuzodzidzawo zvakanaka zvine zvaakuitwawo nemakanzuro edu. Saka
vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato rezanu PF vagadzira chirumanzu vaudza Studio 7 kuti hapana zvitsva pane zvaitwa neMDC, vachiti yave kutevedzera donzvo remutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa rekurwisa uori. Vati MDC yatora danho iri nekuti inoziva kuti mumakanzuro mazhinji ainotonga mune uori hunotyisa, asi vati zvakanaka kuti bato iri ritange kugadzirisa uori uhu. Vasivanda vati vachazivisa dzimwe nhengo dzechikwata ichi munguva pfupi inotevera, uye chinotarisirwa kutanga basa mukati memasvondo maviri anotevera. Zvichakadai, vasivanda vazivisa kuti vachamisa vapa mamwe mabasa kuvatevedzeri vavo vatatu, uye izvi zvakanangana nekusimbaradza bato nezvirongwa zvaro. Amai Linet Karenyekore ndivo vachange vachiona nezveparamende pamwe nekuumbwa kwebato. Muzvinafundo Welsh Mencuve vachange vachiona nezvemabasa ebato pamwe nekuzvidzana dzimwe nyika. Kozotiwo vatenda ibiti ndivo vachange vachiona nezvegwara rebato pamwe nezvekutongwa kwematunhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vatori venhau pamwe nevashandi vemasangano ezvenhau vari kukurudzira hurumende kuti mumutemo uri kugadzwa weZimbabwe Media Commission Bill muve nezvikamu zvinoita kuti mashandiro avo avandudzwe kuitira kuti vakwanise kuwana mihoro yakanaka kuti vararame zvakanaka. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekunzwa pfungwa dzeveruzhinji mumasvingo kukomiti yeparamende inoona nezvekufambiswa kwemashoko, vatori venhau vati bhiri iri rakasiya nyaya yakakosha yekuti mashandiro avo agadziriswe vawane zvikwanisiro zvose kusanganisira mari yekutambira yakanaka nekuti vazhinji vavo vari kunonga sosve nemuromo. Mutori venhau anoshandira masvingo Matthew Takona ati hurumende inofanira kuvandudza upenyu hwevatori venhau mubhiri iri nekuita kuti pave nehomwe inopuwa masangano enhau munyika kuitira kuti ibetsere vashandi pamwe nemasangano enhau anenge achiomerwa nenyaya yeupfumi hwenyika.
Industry inoudzamu muupenyu hwavanhu nokuti inokoshesa kuti vanhu vakwanise kunzikwa nokutaura mashoko avo vachinzika. Saka imedia inotaura nezvemarights, saka inofanira kutsigirwa negovernment kuti ive nefundi inotsigira kuti media industry ifambe zvakanaka. Pakufamba kwayo zvakanaka, chinhu chikuru chinofanira kunyaya kuitwa ndechekuti taridzika kwemajournalists, upenyu hwavo hunofanira kutaridzwa kutsigirwa nefundi iyoyi kuti vave nemasararisi akanaka.
Mumwe wemutori wenhau watatenda Chitagu ati upenyu hwevatori venhau munyika hunosiririsa nekuti vanotambiriswa mari shoma, izvo zvinozopedzisira zvoita kuti vaite huori.
Kuti bhiri rakanganwa nyaya yemuhoro yevatori venhau, vanofanira kunge vane National Employment Council inoita kuti vakwanise kubhagena mihoro yavo, zvinova zvinopedza corruption mumajournalist nekuti vanenge vachikwanisa kupuwa mari inokwana. Ike zvino vari kungorarama havo vachiita basa ravo sokuti ndo basa ravo, asi vanenge vachitotambura, saka mari dzavo dzinofanira kuwedzera.
Mumwe mutori wenhau Muzvare Mathalebo atsigira mashoko achiti bhiri iri rinofanira kugadzisa upenyu hwevatori venhau uye kuvakoshesa sezvo vachiita basa guru munyika.
Working conditions are easy clear mubill iri, so that's why tiri kuadvocata kuti vaise media fund inobetseredzawo kuita kuti upenyu hwemajournalists huve hunosimudzirikawo. That's why muchiona tichisanganawo nenyaya dzecorruption muchizotora mari dzinenge dzibva kune vanenge vane mari vanenge vatichiita mastories avo, inyaya yekuti upenyu hwedu isusu husimudzirikewo nekuti hatina mari dzatiri kutambira dzinotarisirwa kumunhu anoshanda basa rakaita sezvizvo.
Vamwe vatori venhau vachema-chema kuti bhiri rarifaniri kuva nezvikamu zvinoita kuti vatori venhau vasungwe kana vari pabasa ravo. Nhengo yekomiti iyi ichimirira mbizo muparamende vasettlement Chikwinya vati ivo kwavari kufamba kwose vatori venhau vari kutaura kuti vanoda kuti bhiri rigadzirise mashandiro avo pamwe nemararamiro avo munyika.
Kuti mashandiro vatapi venhau kana kuti ndingadziyo maworking conditions pari zvino mutemo welabor unobvumidza kuti vashandi vemumapepa nhau vange vachiita maemployment council, asi maemployer kunyanyanya hurumende haisi kuda kuti paita maemployment council. Zvinoreva izvo kuti mahorero emajournalist kana kuti zvokushandisa zvavo mumabasa avo hazvina nzvimbo yekuzvitaurira. Zvinoita kuti majournalist apedzisire akushandisa zvinhu zvisina kukwanisira, nhau dzobuda dzisina kunaka. Saka vari kufungidzira kuti mutemo weZMC watiri kugadzira ukanyora kuti panofanira kuva neemployment council, kungonyora izvozvo chete zvinobatsira kuti hurumende inge ichitevedza mutemo.
Zimbabwe Media Commission Bill ndeumwe wemitemo mitatu inoda kuvandudza mutemo weIPA inosanganisira Freedom of Information Bill neData Protection Bill. Asi vatori venhau vanoti zvimwe zvikamu sezvekusungwa kwevatori venhau, kupiwa kwegurukota rezvekufambiswa kwemashoko, masimba ekupindira mafambisirwo ebasa reZimbabwe Media Commission zvinoita kuti IPA idzoswe muchihwande uye yave nezita rakachinja itsva. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandhi Maramba.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vakawanda vafa muGuinea mukuratidzira kune mhirizhonga kwemazuva maviri, veruzhinji vachiratidzira kusafara kwavo nedanho remutungamiri wenyika iyi vaAlpha Conde rekuda kuwedzera temu yavo vari panyanga vachitungamira nyika iyi. Vafa vanosanganisira mupurisa pamwe neveruzhinji. Mapurisa mudunhu rekumaodzanyemba kweNigeria abvisa munhapwa varume vechidiki mazana matatu kubva pachikoro chechitendero chechiIslam, uko varume ava vaigara vakaiswa cheni vachimbunyikidzwa. Izvi zvakaitika nezuro muDaure zvichitevera kutiza kwakaita vamwe vadzidzi vakaudza mapurisa zviri kuitika pachikoro ichi. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights Organization South Africa nezuro rakaparura chirongwa cheZimbabwe Diaspora Foundation icho chichabatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa munguva dzematambudziko. Sachigaro vesangano iri vaAzaria Dube Nduna vanoti sangano ravo rakaita izvi nekuona kuomerwa kuri kuita vana veZimbabwe vari muSouth Africa, zvikuru mune zveupfumi pamwe nemararamiro avo. VaDube Nduna vanotiwo vari kushandawo pamwe chete nemuzinda weZimbabwe uri muSouth Africa mukuunganidzwa kwemari ichange ichibatsira vanenge vasangana nematambudziko. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaDube Nduna pamusoro pechirongwa chavo ichi.
Tanga tichifonerwa navanhu kana kutumirwa maemail nezvizvarwa zvemuZimbabwe zviri muSouth Africa kubva kumatumana ose vachiti pega pega panoitika dambudziko, zvikuru pakatika xenophobia, pakaita vanhu vafira mugodhi, tinongokuonai zvikuru kumaTV nekungokuona manispaper kana kumaredhiyo. Asi nyaya chacha yekuti titi Zimbabwe Human Rights munobatsira chini kana maleaders eZimbabwe pane nyaya chapucha pamusi kupapinda. Saka tikaona kuti dambudziko nderemari kana kumirira zvora zvedu zvokuZimbabwe kumaasylum uku vanongobatidzwa vachibviswa ma1000 zvonzi vanonoka nokuti havazi vekodzero dzavo kuti tikwanise kumuruka kuenda ikoko nokunomirira maleaders eMinerates tichachaonda mari. Saka takaona kuti maZimbabwenzi atingatadzi kuita zvinoitwawo kana namanajeri kuti chini tive nehomwe yedu inonzi yeZimbabwe Diaspora Foundation, titi muZimbabwe mumwe nemumwe uri munomu akwanise kuti pamwe dzumwe nomwe tikontribute ma12 rand, tishandisa maSMS sikurunga kwatakaita kuti munhu anowana SMS mufoni make obva ati yes
akati yesi anobva donata 12 rand maondera tikaita muno 3.7 million saka pavo 980,000 takaona kuti vana mabasa vakanaka-naka saka 300,000 vakakwanisa kuti vabvise ma 12 rand awa zvinobatsira zvikuru kuti patika dambudziko tikwanise kubetsera vanhu vedu
vanhu vakatambira sei chirongwa ichi pamakachiparura
ndingati takaita receipt zvikuru kumaticha ari munomu nevanoshanda kumamaini vatoti mamining artisans nevamwe vanoshanda kuconstruction tichivafunza kuti munozviona sei vakabva vati nyaya tingakuudzai ndekuti makanonoka kuita chirongwa ichi tarisa mone vanhu vazhinji vakafira munomu vakatamburira munomu vakachengeterwa munomu vabereki vachira kumusha ende makanguri maita chirongwa ichi 12 rand yadzimari yakanyakuwanda zvikuru uyesu tinotoshanda tigona kutobvisa kana even ma 20 rand acho nekuti takati isisu vamwe ngavadhonete nama 12 rand masms asi vanohorawo zvakanaka vane mari vanokwanisa kukanda ma 20 rand kushandisa maakaunti yatakatumira pasocial media mabhizinesmen vanokwanisa kutibata pawebsite yedu votanga vatibata kuti tigokwanisa kutora mhariko dzavo nekuti ndo vanenge vari vatsigiri vechirongwa ichi
munhu ari kutarisirwa kunga achibhadhara mari uye kuti unge uchibhadhara unofanira kunge watanga wanyorisa here kuve nhengo
chirongwa ichi takachiparura chiri checharity chiri chokubatsira hapana vatinorekodha hapana vatinonyora kuzvekwava mabhizinesi voga vakati vanotanga vatibata kuwebsite yedu takangoti vana vezimbabwe patikataura navo umwe noumwe ngaakontribute 12 rand ashandisa foni yake pana masms avacharisivha pavhiki rino hamushuwa pazuva ramangwana kana kusvika ramangwana then vanongodhonita nefoni 12 rand vanoita 12 rand muetamu yavo kana kuti vanokwanisa kutora maakaunti atakatumira pasocial media kana ari pawebsite vongotransfera ma20 rand chini pamwedzi umwe noumwe haisiri polisi kuti chini mangwana munhu anouya akazoclaima asi kuti vanhu vachavona zvatakavataurira pakutanga kuti pachatika madambudziko akatinakati mari yavo pakumira kudini kubatsira zvaro zvezimbabwe
panounganidzwa mari vadhuve panoita mutauro munozochengetedza sei mari dzinenge dzabviswa nevanhu idzi
pane munhu atinoti chief accountant wezimbabwe diaspora uyu tinomutora kubva kuvanhu habvi kumasangano awa nekuti takaona kuti tikaita tiri tega isu hazvinganyofadza saka tichatora akaunti ende anobva muvanhu ndianenge ari mubati wemari then vanhu vachange vashanda nemari tichavatora kubva kuna vanhu uye United Front Diaspora Committee ichangevo kana naiyovo kana nehurumende yeribu munomu ichinyatsoonavo kuti kuiyo mari iyi yabvisiwa iyi iri kushandiswa nomazvo here hationi tiri tega nekuti takatanga taendavo kupi kuhurumende yedu kune chirongwa ichi
avo vanga vari sachigaro vesangano rezimbabwe human rights organization south africa vaazaria dube nduna vachitaura vari parunare kujohannesburg south africa najonga kandemiri westudio 7 makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda wevoice of america uri muwashington dc munhau dzedu dzemitambo chikwata chenyika chemutambo wenetball chemajames chiri kunanga kusouth africa kumakwikwi e2019 africa netball championships michael kariati anoti panyaya inotevera
chikwata ichi chiri kusimuka nechina chakananga kucape town south africa kumakundano e2019 africa netball championships ayo ari kutanga musi wa18 kusvika musi wa23 Gumiguru aive captain wechikwata ichi kuworld cup pepechwa siya chitema akaenda kuzororo nzvimbo yake ichitorwa nafelicitas kwangwa uyo ari kutarisira mashiripiti zvekare kumaafrica championships aya
sezvatakamboita kuliverpool we just expect to continue from where we left saka ngavatarisiravo maresults achayevenusa
kwangwa ari kuvimbisa vatsigiri vechikwata ichi huchi nemukaka achiti iye kunyange hazvo south africa ichiwanzovaremera chinangwa chavo kudzoka kumba nemukombe uyu
machances ekutora mukombe aripo but south africa I think we still have a lot to learn but considering the fact that takaenda kuliverpool and it was also a learning curve on the way I think we'll turn new skills and everything and I think we can be a better side as compared to what we were last time
zvikwata zvisere ndizvo zviri kusangana kumakundano aya asi zimbabwe iri kutarisira hondo yakasimba kubva kusouth africa malawi neuganda idzo dzakakwikwidzawo zvine mutsindo ku 2019 world cup Zimbabwe iri mugungano re Group A pamwe chete ne Uganda, Kenya ne Tanzania. South Africa, Malawi, Zambia ne Lesotho dziri mu Group B. Murairidzi wechikwata ichi Ropafadzo Mutsauki anoti vari kutarisira kubuda zvakanaka kumakundano aya sezvo chikwata chake chakabatana.
Pane tika change bayega, pane zvinoafektika, pane zvinodi zvinoimbova. Saka ndinotarisira kuti pachaita machanges ende pachaita kushaka kwetimu. Asi hatitarisiri kushaya marisonsi kuti timu yagara yakabatana.
MaJames akasimudza pasi rese kuma2019 World Cup kuLiverpool, England. Uko vakapedza vari pachinhano chechisere muWorld Cup yavo yekutanga. Zvichitevera zvavakaita kuLiverpool, vateveri vemutambo uyu muZimbabwe vari kuda mukombe weAfrica uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Iko zvine asvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei chatinokupakurirai nemusi wechipiri china nechishanu paFacebook page yedu yeVOA Shona chichikokerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika.
Margaret Funan Group, Pretoria, Centurion.
Taurai Tins.
First and foremost, wanile Zimbabwe kashupika, katambutika. And ukata kubvunza munharume South Africa and wanile kuti what is the next move for us Zimbabwe? Because, like, for example, in 2007, we met her to put in 3 months or so, I'll be going back home. Maybe like, daungani zamari, kutindi go, changa kuita chino ne chino chese, kuti, kire ne cho wiri ne buriam. But wakata zono kwe, aywa, kutu ne pa wawuru, kutu kandi za from zero. And when you think of that, it's that life. Because at the end of the day, at least they are having something to eat. Maksim Maskat Nimani, Shakanga Siko 2008. But in Washington, the for ye and the chapter from Gatu Pinuan could send to Shanda and Rukun the Queen and Tawano Chis and Tanong Dalas Kur, Kutwaka Kumbia Vedwaka Shanda Kumakore 20 since the Winka, Wakas Kwanza to see our children like a foot.
Takawira, yes.
Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nezvaro reZimbabwe zviri kunze kwenyika. Taka tarisawo zviri kuitwa nevari kuSouth Africa zvekubatsirana munguva yematambudziko. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina mutungamiri Nkomo, asi sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau tobva tasvika kwamvura yacheka makumbo. Zimbabwe yotarisana nenzara inotyisa zvisati zvambooneka munhoroondo yenyika. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa youmba chikwata chichange chichiongorora nekugadzirisa nyaya dzeuori mumakanzuro emunyika pamwe nekuvandudza mabasa evateedzeri vatatu vavachamisa. chirongwa cheZimbabwe Diaspora Foundation icho chichabatsira zvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa munguva dzematambudziko chinoparurwa. Tichange tichitaura nevechikwata ichi pachirongwa cheLive Talk. Musakanganwewo kuteerera nhau dzedu dzemangwanani dzinotanga na 6 mangwanani anhasi. Aiwa, tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ndini Blessing Zulu.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.